Hurumende iri kutyorwa zvikuru nenyaya dzekusafambisa mari dzebhajeti zvakanaka zvopa kuti vanhu vambopota vachishaya mishonga yakaita semaARV, mishonga yegomarara uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Kunyange hazvo, Bhanga Guru renyika riri kutatarika kuburitsa mari dzekutenga zvinhu zvakakosha izvi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuuya kuNew York muAmerica nevana vavo vakuwasha, vamwe veukama uye makurukota vanosvika makumi manomwe uye vanonzi vari kupiwa mari yakawanda zvikuru parwendo urwu. VaMugabe nechikwata chavo ichi vari kutarisirwa kupinda muNew York musi wa19 kusvika musi wa23 Gunyana. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu muhomwe yehurumende hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekutadza kubata bhajeti zvakanaka.
Mari iri kupinda muhurumende iri kuramba ichingodzika, uye zvakare mari yatinoshandisa tinofanira kutanga taishandira tatengesa zvinhu kunze. Iko zvino mari dziri kutengeswa kunze dzichiuya munyika ishoma maringe nemari dzatiri kubhadhara kunze kwenyika, maringe nezvatinoda kushandisa muZimbabwe zvatinotenga kunze kwenyika.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti pose panobuda vaMugabe munyika vanobuda nemari inosvika mamiriyoni mana emadhora, zvinopa kuti nyika izotadza kutenga zvinhu zvakakosha. Mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri weMDCT vaObed Gutu.
Isu tinati vaMugabe ko vanozvipanishirei iko kudaro? Hongu tinoziva hedu kuti chavanonyanyoda kuti vawane aya anonzi mapetium, nokuti pose pavanofamba vanoita mari yokukoromora $4 million United States dollars zvichikwira.
Asi nhengo yeZANUPF inovasa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi Paradza vanoti vaMugabe semutungamiri wenyika vane kodzero yekufamba nzendo dzakadai.
VaMugabe ndipurezidendi wenyika ino yeZimbabwe, saka zvavari purezidendi wenyika ino yeZimbabwe vanenge vachitarisirwa kunzi vasevenze ende vachiteedza yatinoti foreign policy yedu kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Mukuru wesangano rethe AIDS and Arts Foundation Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vanoti mimwe mishonga iri kumbopota ichishomeka nenyaya yekusakosheswa kwenyaya dzezveutano. Kunyange hazvo vatenda kuti mari iri kunonoka kuuya kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vati mishonga yange yave kumboshayikwa yavepo pari zvino.
Asimboshota, what we have is that all first line drug requirements are with us now. Mishonga yakakwana yefirst line, panga paine mishonga wainzi Abacavir wanonoka kuuya. Wesecond line wakauya kudhara, wakatouya aweek ago, saka hakusisina shortage yacho yeAbacavir, which was what was being talked about.
Asi vachitaura paVOA Live Talk mazvikokota munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopis Banda vakati mushonga weAbacavir uyu vave kuda kubviswa nekuti uri kukonzera mamwe marwadzo. VaGasa vatendawo izvi asi vakati kuda kutenga mimwe mishonga kuri kukona n'anga murapwa achida.
Mishonga dari zvino tine ABC yatinoti Abacavir iyai, kunyanyanyaya yevanhu vari pasecond line ndeiri kutishaikei. Uye zvakare because mishonga yatari tichitengerwa nehurumende isusu yatari tichitengerwa isusu nevanopropiwa vacho, mishonga yanga isinganyatsotiitira zvakanaka in terms of yatikati quality, because tatichiona isusu vanhu vazhinji vachita maside effects. Hurumende pake zvayo yatinamata pachavo, iko zvino tichitangisa kuti pavakataura nehamangucha tigone kuziva kuti prioritization yekutanga yauya kusupply yemamedicine.
Mune mamwe madhorobha munonzi muri kumbopotawo muchishayikwa mafuta ekufambisa dzimotokari, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichatopa kuti nyaya yekugadzirisa upfumi inetse.